varairidzi vauza Studio 7 kuti havana kufara nenyaya yekuti vamupenge gwii vange vachida kutaura navo pamwe nevamwe vashandi vese vehurumende vachitaura vari pasi pesangano reFederation of Zimbabwe Educators Union of Zimbabwe uno vemubatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi munyika mutungamiriri weAssociation of Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vauza Studio 7 kuti varamba kusangana negurukota iri paine vamwe vashandi vehurumende vakaita sevasori.
Tichitaura nyaya dzatakamupa mutsamba iye anoda kudhaiuta nyaya dzedu achiuyisa vanhu vanonzi vegowa vanonzi vanoita mabasa vanoitawo mugavhenmendi nevamwe maseo anenge aine maasociation zavo isusu kuti ezesekta tinokuti tine maishi dzedu hatinokokwanisa kutaura naye chete kana akatitedza sefozeo nekuti maishes ematicha akafanana haafanirwa kuzisanganiswa nevamwe masoja achedzera minisa iye makurisa ari kweremamisa iye zvingatarisaivavo nekuti maipom asi itezezvini health sector chaiyo vane association yavo yemanesi yehealth service.
Vati vamupenge gwi vakavakoka vachishandisa mubatanidzwa wevashandi vese vehurumende weApex Council asi ivo vaida kukokwa vakazvimirira sevarairidzi chete. Vati semienzaniso zvido zvemapurisa nevasori zvakasiyana nezvido zvevarairidzi.
Haana kutikoka nezira yakanaka, aifanirwa kutikoka sefozeo sematicha union. Akatikoka achishandisa Apex, achiende kuzvinhu zveApex nekuti Apex takaiona kubva kare kuti haisi kushanda kumirira masevhu sevhasi nekuti masevhu sevhasi ane madivhesi indrem saka kuApex kunosvika makunana pachinhu chidoko maticha akatoda vhaketed leave vamwe anovatistylekati saka isusu kuda kudotataura naye takazvimirira sematicha.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamupenge gwi. Mumwe mugari wemuHarare vaFarai Mabeza vauza Studio 7 kuti hurumende ine dambudziko rekuda kupatsanirwa zvichemo zvevashandi vayo. Vanoti mushandi wese wehurumende anofanira kubatwa zvakafanana uye hazvina kunaka kuti hurumende ibate vana chiremba zvinosiyana nevamwe vashandi vayo.
Tangofiwa mana vana chiremba vakapiwa mari zavo, munhu wese anoshandira hurumende akutoda kuwedzerwa ende iyi tsika yagara iripo panguva yava mugambi yekuti vanhu vaiziva kuti kana sarudzo dzavo kusvika ndonguva yekuenda kuhurumende nemadhimandi nokuti vaiziva kuti vamugabe vaida kufadza vanhu nekungova kuti vanhu vapiwe chirove ifi mari yacho pasini saa tiringoona tsika iyi ndo irinoenda mberi.
Vapockets Shumba vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kubata varairidzi zvakanaka nekuti vanoita basa rakakosha chose.
Ndinoona kuti vadzidzisi vanofanira kubatwa mune zvakanaka even kana kuvakoka kugungano rekutaurirana kwacho zvinofanira kuratidza chiremerero nokuti ava ndo vanhu vanoswera nevana vedu ende kuti nyika ibudirire hunge vana iva vatichwa kana kuti vadzidziswa zvakanaka nevadzidzisi. Izvezvi tiri kunzwawo kunzi mudzidzisi ari kumusha ari kuwana $15 as a bush allowance. Izvozvo zvinotityisei nekukatyamadza nokuti katarisa dzimwe nyika chaidzaidzwa mwari kupiwa 100% equivalent nemari yaari kutambira moti $15 mudzidzisi ari kumusha.
Masangano ose anomirira varairidzi anoti Association of Rural Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Zimta nemamwe aramba kupinda musangano wanhasi uye ati nhengo dzavo dzicharamba mabasa kwekotoro inotevera. Zvimwe zvichemo zvavo ndezvekuti mari dzavo dzemuhoro dziwedzerwe zvakapetwa kaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.